Vamatema danda vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato rezanupf ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kusouth africa reeconomic freedom fighters vajulius malema pamwe nevaimbo vemutungamiri webotswana vaian kama
chinhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino pane nyaya dzevanhu vari kuti tapambwa taita sei idzo dziri nhema vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muzimbabwe hamuchagarike muzimbabwe hamusi kufambika zvakanaka chikonzero chinouyira izvi ndechekuti tine pati yatakakwikwidzana nayo ikaruza ikaenda kukoti ikaruza asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko
vamatema danda vatiwo MDC iri kushandawo nenyika dzakaita seBritain neAmerica izo ZANUPF yakakunda muhondo yerusununguko vati zvakakosha kuti nyika dzemusadic nemuafrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savamalema navakama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva
vanhu vezimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi because isi tinogara muzimbabwe hatina kuzviona zvinoonekwa nakama ari kubotswana uko asina mukadzi ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuzimbabwe vari kurohwa kupi nani iwe uri zvako mubako
vatiwo vaimbo venhengo dzezanupf vakaita savajonathan moyo navasevia kasukuere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro pezimbabwe vachiti vakashungurudzwa asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato remdc alliance vatendai biti vaudza studio 7 kuti vamatema danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo
matema danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup ekupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018 anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017 sokutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufunga kuti zvese ndezvemari isu MDC tinoiwana mari kupi kana sendi hatina totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema munhu akaita saEFF tonge tine mari kana tine mari yekutenga tiana Julius Nyerere ana Julius Malema zvoreva totove nemari yekutenga munhu wese muzimbabwe tiri muofisi sokutaura kwedofu kutaura kwechigananda kutaura kwechirogu chifascist Victor Matemadanda
vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navamatemadanda bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadic dzave kusvinura maziso adzo panyaya yezimbabwe vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri wesouth africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuzimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavataombeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa
so ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yoda kuvambwa iyi iri transparent ende ichabatsira vana vezimbabwe because vana vezimbabwe havasi kuda another government of nezvini vana vezimbabwe vada mareforms akasimba vozoona kuti mareform aya anoimplimentwa sei kuchizoonekwa kuti sarudzo tozita rini so that hapazoita gakava zvakare zvezvi kuti munopinzana mukahurumende motengerana tumotikari moendesana kumatripi isu hatisi kuda kuzviona
vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti ruzha rwave kuitika munyika pamwe nekunze pamusoro pemabasa ehurumende yezimbabwe nebato rezanupf runoratidza kuti hurumende yapesana nezvido zveveruzhinji
masvikira vari kuda kuita kana kuti matura vari kuda kuita zimbabwe inge ichifambira mberi haachafambirani zviri kudiwa nevanhu kuti zimbabwe inge ichifambira mberi
kunyange hazvo hurumende yezanupf ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika vana vezimbabwe nyika dzepasi rese pamweni masangano akasiyana siyana kusanganisira SADC ne United Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyorawo vachikurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.